Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri zvita 15 2020 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinezvi ruri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yave nevanhu mazana matatu nevapfumbamwe kana kuti 309 vafa nechirwere cheCovid-19. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika Hope Chingono achanga achifurwa nemhepo kekutanga zvitevera kupiwa mukana kwaaita nedare redzimhosva kuti anogara kuSouth Africa kwemazuva makumi maviri nerimwe. Dare reHigh Court rinotarisirwa kupa mutongo waro mangwana panyaya yakakwidzwa kudare nemurongi wemabasa mubato reMDCT vaAbednego Bebe vachida kuti kudzingwa kwavo mubato iri kusendekwe parutivi uye Congress yebato iri imbomira kuitwa svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yave nevanhu mazana matatu nevapfumbamwe kana kuti 309 vafa nechirwere cheCovid-19. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru gumi nechimwe nemazana matatu nemakumi mashanu nevasere kana kuti 11,358. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu zana negumi nevaviri nezuro vaine chirwere ichi. Nezuro wakare vanhu vaviri vakafa nechirwere ichi. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi mashanu nevana kana kuti 9,554. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava chiuru nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 1,495. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika Hope Chingono achanga achifurwa nemhepo kekutanga zvitevera kupiwa mukana kwaaita nedare redzimhosva kuti anoongororwa kuSouth Africa kwemazuva makumi maviri nerimwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Dare rati Chingono apihwe pasipoti yake kuitira kuti ashanye kudunhu reGauteng uko achanga achiongororwa utano hwake. Dare rati raona zvakakodzera kuti Chingono apihwe mukana wekuvhenekwa navana chiremba vake uye izvo zvaitwa mukati memazuva makumi maviri nerimwe chete. Akandike kutanga Chingono kubvumidzwa kubuda kunze kwenyika kubva paakasungwa achipomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Munomwe mutongo warapawo nhasi dare repamusoro ratura mutongo wekuti amai Beatrice Mutetwa vadzoke kuve gweta rinomerera Chingono pamhosva yaari kupomerwa. Mutongi wedare repamusoro vaHappiness Joe vati amai Mutetwa varambe vari gweta raChingono uye vangoni Nduna vasave nechekuita nenyaya yaChingono. VaNduna vakatura mutongo wekuti amai Mutetwa vasave nechekuitwa panomiswa Chingono mudare mushure mekunge vapomerwa mhosva nevachuchisi venyaya iyi yekuburitsa padande mutande reFacebook zvaiitika mudare. Kunyange hazvo amai Mutetwa vairamba mhosva iyi. VaJou vati hapana humbo hunoratidza kuti amai Mutetwa avo vanoti havasi paFacebook vakanyora papeji reFacebook rinonzi Beatrice Mutetwa and the Rule of Law iro rinonzi naChingono ipeji refirimu raakaita nekambani yeBoston Videos yekuMassachusetts kuAmerica pamusoro pebasa ramai Mutetwa. Mutongi wedare ati Chingono anofanira kumirirwa negweta raanoda uye vati amai Mutetwa vanofanira kuita basa ravo reugweta vakasununguka. Mutongo watorwa nedare unoreva kuti Chingono ave kuzomirirwa negweta raanoda pachatanga kutongwa nyaya yake musi wandira 18. vajou vati wavanduna vageze maoko avo panyaya chingono mushure mekunge chingono akwidza nyaya iyi kudarira pamusoro achiti hatarisiri kuti vanduna vangatonga nyaya yake zvakanaka sezvo achiti vakaratidza kuti vane divi ravakarerekera izvinoreva kuti nyaya yachingono yave kuzotongwa nomwe mutongi asiri vanduna rimwe remagweta achingono vagift mutisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika
saka judge vanga vati tiende tinocheka nevanu tarisa ma doctors kuti ichokwadi here kuti hatina misho vanokwanisa kurapa izvozvo uye kuti ma facilities edu muno hatina saka ta wana tsamba yabva ku medical and dental practitioners authority yeZimbabwe ichikonfirma izvozvo kuti ichokwadi muno hatina saka nokuda kwaizvozvo judge vawirirana nesu vakati hope anekodzere kuti apiwe passport yake kuti akwanisa kuenda unorapwa zvemazuva anokwana iwo 21 saka abvumidzwa kuti apiwe passport yake kubvira musi wa 18 December gore rino oenda zvake kusouth africa onorapwa ozodzoka musi wa 7 January 2021
vamutisi vati vari kutarisira kuti nyaya yachingono ichatongwa zvakanaka vachiti amai mutetwa vakanga vagara vasingakodzere kubviswa panyaya yachingono navanduna
dare remagistrate court rinotunga rinokwanisa chete kuita nyaya iyi rinotenderwa kuti riite nokuda kwemutemo wemagistrate court act saka nokuda kwaizvozvo harina simba rekuti riite nyaya dzarisina kubvumidzwa kuti riite saka nokuda kwaizvozvo mutongo wakapiwa na magistrate wekuti mai mutetwa vabviswe pakutungamirira magweta ahope wechingono uye kuti mai mutetwa vaendeswe kulaw society kuti vanooneka kuti vakakodzera here kuita gweta uye kuti tsamba inyorwe kunational prosecuting authority kuti paoneka kuti pane mhosva here yamai mutetwa zvese izvozvo zvaraswa nokuda kwokuti magistrate akanga asina masimba iwayo
chingono ari kupomerwa mhosva yekushandisa dande mutande rake retwitter kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati mukuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano rejuly 31st movement musi wachikunguru 31 uko kusina kuzobudirira zvichitevera kusungwa kwakaitwa mutungamiri wesangano iri vajacob ngarivhume pamberi pekuratidzira kwavakange vashevedzera uku ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
Bazi rezveutano rinoti kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere zvepabonde wadzikira nezvikamu makumi matanhatu nezvina kubva muzana mukati memakore gumi nemashanu apfuura zvirwere izvi zvichakawanda munyika uye zviri kunyanyobata vanhu vane makore makumi maviri nemashanu kusvika pamakore makumi mana nemapfumbamwe Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Vachitaura pamusoro pemamiriro akaita zvirwere zvepabonde nerurindi munyika pamwe nezviri kukonzera zvirwere izvi kukomiti yeparamende inoona nezveutano mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano Dr. John Mangwiro vati munyika mune zvirwere zvepabonde zvakawanda zvakaita segonoria nesyphilis neHIV vatiwo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cherurindi rwakadzikira zvichitevera kudzikira kubatwa kuri kuitwa vanhu neutachiwana hweHIV AIDS mukuranana nezvezvirwere zvepabonde mubazi iri Dr. Tsitsi Apollo vati huwandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere izvi hwakawandira kumatunhu eMidlands neMashonaland West vati mumatunhu aya zvirwere izvi zvakawandira munzvimbo dzinoitwa zvekuchera goridhe uko kune vanhu vakawanda
So what we have seen is in areas where there are small-scale mining activities with artisanal miners, these are the same areas that have got high numbers of STI cases and HIV cases as well.
Chatakaona ndezvekuti kune artisanal miners ndiko kwakazara sexual transmitted infections neHIV. Ndiko kunoendwa nevanotengesa bonde uye nekuda kwekuoma kwakaita upenyu. Havashandise makondomu kana kuzvichengetedza pabonde.
Dr. Apollo vati umbowo hunoratidza kuti munhu mumwe chete pavanhu vashanu anenge aine chirwere chepabonde anenge aine utachiwana hweHIV AIDS. Vatiwo zvakawanikwa kuti pavanhu gumi vanobatwa nezvirwere zvepabonde mumwe chete anenge akambobatwa nechirwere ichi vati nekuda kwaizvozvo varikuita zvirongwa zvekuona kuti vanhu vanogara munzvimbo dzinobatwa vanhu vakawanda nechirwere ichi vaongororwa kuti havana zvirwere izvi here kuvakurudzira kushandisa makondom pamwe nekushandisa nzira dzepabonde dzisingaparadzire zvirwere vazhinji vari kubatwa nezvirwere zvepabonde vachairi vemotokari hombe kana kuti magonyet vanorarama nekutengesa bonde varume vanorara nevamwe varume pamwe nevanofamba munzvimbo dzinocherwa goridhe nezvimwe kana kuti maartisanal miners Dr. Apollo vati pakaita dambudziko pakuendesa makondomu munzvimbo zhinji munyika muna 2018, 2019 pamwe negore rino izvo zvakaitawo kuti vakawanda vabatwe nezvirwere zvepabonde bazi ravo rine urongwa hwekurapa zvirwere zvakaita sesyphilis pamwe nekuti vana vasatapurirwe utachiwana hweHIV nana mai vavo vatiwo munhu wega wega anenge aine chirwere chepabonde akaenda kuchipatara kana kukirinika anobva aongororwa kuti haana utachiwana hweHIV here.
We also have surveillance for STI surveillance where we regularly
pane zvakawanda zvatinoita zvakaita sekuongorora kuti nzira nemishonga yatinoshandisa kurapa masexual transmitted infections zvinoshanda here pamwe nekunyora vese vanenge vaenda kunorapwa masexual transmitted infections kuti tizive kuti vanhu vangani vanorwara nezvirwere izvi.
Asi vati pari zvino nyika haina mishonga yakakwana yekurapa maSTIs uye zvakakosha kuti paramende ione kuti vapiwa mari inokwana kutenga mishonga iyi. Munyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa reMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende ikoshese nyaya dzezveutano pamwe nekugadzira upfumi kuti vanhu vawane mabasa vasaswera vachikorokoza.
Zviri kunyanya kukonzerwa nenyaya yekuti izvo vanhu havana zvokuita. Vanhu vari kuenda vachitsvaga mabasa kwakaita sekunokorokoza vachigara kwavanenge vangoungana vasina mhuri dzavo. Vanhu vari kuseparetwa nyangwe yehurumende yacho pachayo haisi kuunganidza amai nababa pamwe chete. Unoona mukadzi ari kuzvishava nemurume ari kukadoma. Kuti vaisei pamwe chete maticha vese hurumende haisi kuda kuteedzera izvozvo.
Vatiwo mishonga inofanira kuwanikwa muzvipatara kuti vanenge vaine zvirwere varapwe. Dr. Mangwiro vati pane imwe mishonga yave kutadza kurapa maSTIs uye vave kuongorora mishonga iyi kuti vaone kuti inokodzera kuti varambe vachiishandisa here. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dare reHigh Court rinotarisirwa kupa mutongo waro mangwana panyaya yakakwidzwa kudare nemurongi wemabasa webato reMDC vaAbednego Bebe vachida kuti kudzingwa kwavo mubato iri kusendekwe parutivi uye kuti Congress yebato iri imbomiswa kusvika nyaya iyi yagadziriswa. Kudzanai Nsengi anoti panyaya inotevera.
VaAbednego Bebe vakakwira kudare reHigh Court mwedzi wapera mushure mekunge vadzingwa mubato reMDCT vaudza Studio 7 kuti dare iri richapa mutongo waro mangwana. VaBebe vakakwidzawo chikumbiro chekuti Congress yebato iri yakanzi iitwe pamutongo wakatorwa nedare reSupreme Court imbomiswa kusvika nyaya yekudzingwa kwavo yagadziriswa. Vati vanotarisira kuti dare richapa mutongo unovafadza sezvo vati zvakaitwa nebato ravo zvange zvisiri pamutemo.
Nekuti hazvipo pamutemo ndadzokerazve kuHigh Court kuti ndinokumbira kuti hevo vanhu vavaya vari kuzviti maconstitutionalist vaakutsemura mutemo, kupaza mutemo, vaakunokanganwa kuti vanga vachinyepera vanhu vachiti maconstitutionalist asi havasi maconstitutionalist. So ndadzokera kukoti kuti koti inozvigadzirisa ende ndine vimbo rokuti koti ichazvigadzirisa. Mangwana titee taakuziva kuti the final verdict inobuda yakadii.
Taedza kunzwa kubva kumutauriri webato reMDCT vakalipani Pugeni asi nhare mbozha yavo yange isingaite. Asi vaDouglas Mwonzora avo vanove munyori webato reMDCT pari zvino vaudza Studio 7 kuti zvange zviri kubuda padande mutande kuti dare rakatopa mutongo waro wekuti vaBebe vainge vasingafanirwe kudzingwa manyepo. Vatsinhira kuti mutongo uchapiwa mangwana vachitiwo sekuziva kwavo Congress yebato ravo ichaenderera mberi nemusi wemugoro. tevera.
Hakuna dare ra misa Congress ya MDC. Hakuna dare zve rati kudzingwa kwa Abednego Bebe hakuzipa mtemo. Mapepa anga achitaurwa nezvao aya. Mapepa akaendeswa nava Bebe kukoti. E application yavari kuda kuita kwete kuti yawakapiwa nekoti. Ii yamaona i court application under case number inonzi 21-25/20. Nyaya iyi iri kutongwa mudarere High Court mangwana na Justice Dube Banda kuno kuBulawayo. Congress ye MDC haina kumiswa, iri kuenderera mberi musi weSaturday. Nyaya yacho haina kubotongwa, haisati yatongwa.
VaBebe vakadzimwa mubato mushure mekunge dunhu reBulawayo rakadoma, saivo vanofanirwa kuve mutungamiri webato pamberi peCongress yebato iri yekusarudza achatora chigaro chakasiwa namushakabvu Morgan Tsvangirai. Pakudomwa uku VaBebe vakange vakunda Mzvare Tokozani Kupe, vaMonzora nava Elias Mudzuri. VaBebe vakazodzingwa vachinzi vakange vave kushanda nemamwe mapato. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachango sarudzwa semutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachange vachibatsira kutsvaga rutsigiro mudunhu reGeorgia kunhengo dzebato ravo mbiri dziri kukwikwidza musarudzo yedare reSenate. VaBiden vari kutarisirwa kunge vaine vaviri ava vanoti vaJohn Ossoff pamwe navaRafael Warnock, nhasi muAtlanta, guta guru reGeorgia. Nhengo dzeSenate idzi dziri kukwikwidzana nenhengo dzeRepublican Party dzinoti vaDavid Perdue naSenator Kelly Loeffler. Zviri kubuda mutsvakiridzo zvinoratidza kuti sarudzo idzi dzichange dzakaoma. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nemutevedzeri wavo vaMike Pence vakatotsvagira nhengo dzavo ritsigiro mudunhu iri. Nyanzvi nyaya dzezveupfumi dziri kurudzira gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube kuti vasamanikidze Reserve Bank of Zimbabwe kudhinda mari, sezvo zviri pachena kuti mari iri mubhajeti ravo regore rinouya haikwane. Mapazi ehurumende ari kuudza dare reparamende kuti mari yavakapiwa navaNcube ishoma. Vaimbova gurukota rezveupfumi vari mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vatendai biti vanoti bhajeti rakatorwa navaNcube igudzira mukanwa.
Kungotaura chete because haana mari yacho, kungotaura chete. Bhajeti ya 2021 yakafandwa only to the extent of 30%, 70% haina kufandwa. Devolution maprovinces ari kunzi akapiwa mari but hapana act of parliament inodzira the devolution. So devolution funds zakapiwa yango mari yongodya vanhu veZANU-PF.
Vabiti vanoenderera mberi vachiti
yo budget yacho yange iri 420 billion, which is $4.2 billion ukashandisa rate re 1:100. Ngatiregei kunyeperana nekupedzerana nguva tichida kutaura nezveZimbabwean dollar risiko ende risiri kushandiswa munhu wese ari kushandisa US dollar. So anga achifanira kuti adzokere aise budget rake muUS dollar. Adaro ochipa mushandi ochipa civil servant US dollars nokuti vanhu ari kutambura. Chechipiri iye ari kuti economy ichapfuura ne 7.5% but gore rino chaitiri mun -12%. Uyezve tax avanhu ma informal sector presumptive tax yakwira, even vanorenda vaakunzi badharai ma 30 US dollars. It's an anti people budget.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya avakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vanoti havo budget iri rakanaka chose.
Chikuru chavakaita ndechekuti vakamisa huori hwanga huri munyika, huori hwanga huchiitiswa nenyaya yekutengesa mari pamusika mutema. Izvo zvakamira, saka zvakapa ikonomi yedu kuti ive yamira zvakarurama. Asi zvavaita ndezvokuti izvo vanhu veZimbabwe vazvionere kuti vanofanirwa kuzvimirira voga. Saka vakativo tinoda kukurudzira inonziyo value addition, kureva kuti zvicherwa zvemuno zvinenge zvagadzirwa muno zvatinorima zvinenge zvakuprocesswa muno zvinoita kuti mabasa avo awande avepo uyezve zvinoita kuti mari yakawanda iuye munyika.
Pachipawo pfungwa dzavo, mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, kana kuti MCOS, Dr. Israel Murefu, anoti budget rakanaka haro asi.
Riri yatingati very ambitious. Kuona kwedu, zvinangwa zvacho zvinhu zvakanaka. Asi tirikuona kuti zvinangwa zvacho zvakanyanya kuwandisa. Zvekuti dzimwe nguva munogona kuzolose focus. Zvimwe zvacho zviri very noble, zvinhu zvinoita kuti economy yedu ikure. Dai tikakwanisa kusvika 7.4% GDP growth iri kutaurwa iyoyo, ndinofunga kuti nyika yedu inoenda mberi. Asi tine zvimwe zviri kutidzora kumashure zvakafanana nenyaya yeCOVID-19, tichine zvimwewo zvakafanana neinfrastructure yedu yakatidzikirei zvinoda a lot of funding.
Vamurefu vativo,
tiri kuonawo zvakare kuti pane budget deficit. Chiye chakakosha kuti deficit iyi tinoita fund sei tinoivhara nechi deficit iyoyi. Tikaivhara tichitsvaga mari kumisika yemari zvinofamba, asi tikaivhara mari tichitsvaga mari kubva kureserve bank zvinhu zveda hazvifambi.
Munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vati vanotenda vaona saThomas nekuti
haina mutsauko nemabhajeti emakore akapfuura, kungotora namba kukanda apo neapo. Tichaona kuti patinotanga gore tichiendera pamberi, mame maministries anenge akapiwa toti vehealth, tichaona kuti vanenge vachichema kuti havana kumbobvira vapiwa mari idzodzo.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vanoti bhajeti iri rakanaka chose.
Zvinhu zvinotendwa zvaita vamutuli, saka it's a static state. Kuzotasawo zvimwe zvaitwa zvekuti mota dzine more than 10 years hadzichabvumidzi kupinda muZimbabwe kubvira musi wa1 January. Izvi zvakakosha pakuti zvinodzora mari yanga ichibudiswa kunze vanhu vachitenga mota dzinozotanga kunetsa futi dzapinda, nekuti zvinoencourage kuti tiitewo local assembly yemota industry.
Vancuve vakaparura budget ravo remari inosvika mabhiriyoni 421 kana kuti 421 billion yemunyika. Asi mapazi ehurumende ainge ati ari kuda mari inodarika 1 trillion. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu. Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Panguva iyo vanhu vari kugadzirira zore rekisimusi vari pamwe nehama neshamwari, nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vaenderere mberi nemitemo inokurudzirwa nesangano reWorld Health Organization senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Mitemo iyi inosanganisira kupfeka mamask, kugeza maoko nezvimwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mike Hove weStudio 7 abata Dr. Tinotenda Simemeza kuti tinzwe zvavari kukurudzira vanhu.
Ndinoona dziri pfungwa dzakafanira dzekuti vanhu vanenge vachidawo kutandara nemhuri, especially maholidays. Asi izvo munhu anofanira kutarisa situation yake uyezve mhuri yake kuti paari kufamba achitravhela ari kuva protector here, uyezve kutarisa zviri kuitika munyika maari kubva maanoshandira, nekuti zvinhu zvinokwanisa kungoenda nepamwe kuti kudzokera kunyika kwaabva kuchange kwaakuzonetsa nenyaya yekuti dzimwe nyika dzatanga zvakare malockdown. Saka izvi zvinhu zvaunofanira kunge uchifunga paunenge uchiti ndiri kuya kuzoona hama neshamwari, uyezve uchifollowa maprotocols ese ataurwa nemagovernment akasiyana siyana kuti tiderese kutapukira kwechirwere ichi.
Makambo ya panu pachirongwa tika zeanya ye zirikuitika kuma bodoko. Mukachu zaka kuti kune wanu wakati one day varu kufamba famba ni ma certificate e COVID ari fake. Izuzinu zuri chiru kuendra mberi ere.
Izuzinu zuri kuendra mberi. Zuri ministry no gara ichitaura ichiti zuri zirikuitika. Ya zuri zuri zino chikisa maningi nekuti kana famba asiri kuziwa status yake. Kana anayo chichiru era rungu famba achi spread achiru ere akabata aki certificate zuri fake. Zuzino zoti neta kwa trace kuti chire chapa kupi chaisu chaisu
chikuita kuti iwo vatenge ma fake certificate ndiyo kanya ye kuti kutestwa kwa chirwere cho COVID-19 kunenge kunodhura maningi chii chikuita kuti process iwe inodeta mari yakati wande
kwa zuzino gazirwa ma kit acho azuku gazirwa munyika muno zuku gazirwa kumatima na inyika chero price yacho ichuya yaka shomeka pazunozo kwira ndege pazunozo processwa kuma boda majuti ni chichi mtengo kwa acho unoramba uchikwira maningi zino waezu zino beta uti ma cheste da itese ajure
au wanga wari nyanji miyazezo utano Dr. Tinotenda Simemeza vashita uravari parunare na Mike Owe we Studio 7 wanga wari parunare kuarare Vatereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zve Studio 7 pamasaisa anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zve Live Talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Kwazwai vatereri ve Studio 7
ini ndini Mike Owe
ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki chirongwa The Connection nhasi manheru na 8 PM muchirongwa chanhasi tirikuendera mberi tichikurukura neve chidiki nezvezvirongwa zvavainazvo zvakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 tichange tichitarisawo zviri kuitika kumiganhu iripo pakati peZimbabwe nedzimwe nyika panguva iyo vanogara kunze kwenyika vari kudzokera kuZimbabwe kunoshanyira hama neshamwari mure Zimbabwe musakangana kuterera chirongwa ichi na 8 PM manherwano.
Sezongwa idi apera rigaiti mbotarisa msoro inao zvakare. Zimbabwe yave nevanhu mazana matatu nevapfumbamwe kana kuti 309 vafane chirwere cheCovid-19. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika Hope Chingono achanga achifurwa nemhepo kekutanga zvitevera kupiwa mukana kwaaitwa nedare redzimhosva kuti anoongororwa kuSouth Africa kwemazuva makumi maviri nerimwe. Dare reHigh Court rinotarisirwa kupa mutongo waro mangwana panyaya yakakwidzwa kudare iri nemurongi wemabasa mubato reMDCT vaAbednego Bebe vachida kuti kudzingwa kwavo mubato iri kusendekwe parutivi uye Congress yebato iri imbomira kuitwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemparo ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya nchinzwa nhauze isindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.